Hai, sisana chiremba tiri kushoropodza zvikuru dano rakaitwa nehurumende rekuchinja mapedi edu. Tinonyanya kushoropodza nenyaya yekuti pakutanga zvinhu zvakaitwa tisina kuwirirana. Takazongoona zvakubuda kumapepa zvichinzi mapedi edu emuna June avamo muna July. Chechipiri ototi isusu sekita yedu yatinobva health sector isekita yekuti tinoofa maservices atinoda relife saving. Saka chiremba kana mukoti hakwanisi kutorovha kubasa kumaminiti mashoma shoma. Nenhau yekuti ashaya mari yebhazi kana kuti afiya vanake vasina chekubata kumba. Saka tinoti danho rakaitwa risina consultation uye danho rakaitwa risina kunyatsoudzamisa pfungwa kuti vatarise kuti masekta aya akasiyana siyana. Saka hatiri kuzviropodza zvikuru. Uye chechitatu tiri kuti hationi chikonzero chekuti vana chiremba veizvo nehealth sector kuti madays aya achinjwa achiiswa kumberi uku tichiona mamwe mashandisiro vanenge ari kuitwa mari nevakurukota vehurumende nemamember of parliament nekwakawanda wanda tinoonde mari dziri kungoshandiswa MP Manyowani vane vari kungotenderwa moto saka zvinozonzi mari yedu yemapei yapera inenge yamboendepi saka isusu takatsamwa zvikuru zvekuti hazvina kutambirwa neconstituency yedu.
Saka mune matanho amuchatora here ekupikisa danho iri?
Pari zvino chandinodzoka kuti vana chiremba vawirirana kuti vachasangana musi weFriday. Pavachaita mameetings kumativi manaini akasiyana siyana kwavari kuti vauye neresolution yekuti way forward ndeipi. Asi maonero andirikuzviita handione zviri kuzotambirwa nana chiremba kuti vachazotambira sei yavo muna July.
Tingati here hurumende haisi kukoshesa boka renyu?
Ndo zvazvinotoreva ka. Kana uchiti munhu unorapa vanhu nepakati peusiku nesvondo nepakrismas nepaindependence munemo tinotambira pekupedzisira zvinotongoradza kuti hapana kukosheswa kuri kuitwa ana chiremba muno munyika. Muchitarisa vana chiremba vakaitwa mune essential services act